Mari dzekufambisa idzi dzadzikiswa kutanga zuva ranhasi izvo zvatambirwa nemufaro nevafambi. Amai Eunice mudzidzi vekudziva rasekwa vati vafara zvikuru mangwanani apo vange vachiuya kubasa vakanzwa kuti mari yekufambisa yanga yadzikiswa kubva pamadhora makumi matanhatu kuenda kumadhora makumi mana.
Tatara nekudzidziswa kwaitwa mazuko nekuti zvazvationera kuti titire jola zvazvaanani kuti tiende kumusvikasvika kwacho kwavari kurambisa. Asi nhasi aiwa tarerukirwa kana mari yesauti chaita kuiwana. Dai zvatodzokera pa20 bhondi chaiyo kuti tikwirewo ma20 bhondi kwazvo zvinhu zvakationera.
Mumwe mufambi ada kuzivikanwa nekuti baba Shalom Madhubiko vatiwo zvinhu zvanga zvisingachabatani sezvo mari dzekufambisa dzainge dzakwidzwa asi mihoro isina.
Tinotofara vanhu vari kufara kuti mazuku kwadzika wai nemhaka yekuti taimbobhadhara matikisi handizi semugwagwa munoziva inini bada badzikiswa mabhazi akuita ma40 bhondi saka baba nekompetisheni manje bhoza vanhu vakawanda vangaona kuti zviri nyore kuti munhu akoenda kumusvikasvika bhozi mazuku pachonepapacho nepuresha inenge yakawanda saka kudzika kwaaitaka zvoreva kuti vanhu vaakuuya kumazuku zvinhu zvaakuendeka saka vanhu vakutofara kauti mazuku akakwira ka but pedza vanhu hazina kukwira maona manje sa ndo pakabva kutonetsa manje ipapo kuti vanhu vabhalanse zvinhu zvanga zvisabhalansisa bada vanhu vari kufara kuti mazuku kwadzika zvikutoendeka dai zvimwe zvese zvikadzikawo.
Mumwe mutyairi wekombi iri pasi pezupco vamabhande mutate vatiwo vafara nedanho ratorwa rekudzikisa mari dzekufambisa sezvo vanga voshaya vanhu vekutakura.
Nekuda kwemutengo yavo yavadzikisa tikunzwa kufara vatipatsa manyemwe manyukunyuku isu vatyairi nekuti vanhu vabereki vacho zvava zvakavaremera muchikasika ndovanga vachipa saka nepuraizi yavadzoka kuyewo pasikiti achinge vabereki vari kukasika kurisponda kune zvakanaka.
Asi mumwe mugari wekuepworth vaefraim masawi vati hazvibatsiri kuti zupco ideredze mari asi zvekufambisa zviri zvishoma. Vatiwo zupco inofanira kuwedzera zvekufambisa kuti vafambi vasatambure.
Hapo mabhazi ariko yadzika but chinuyanjo mabhazi acho adzika aripo bhozi akadzika pasina hazvibatsiri saka ichochocho ndochinochemo changu bhozi mari yakuenda kukwira $2 every day saka zimeke sinzi manje unoshandira pasina.
Mukuru wekambani yezupco vaevaristo madangwa vaudza studio 7 kuti vadzikisa mari dzekufambisa mushure mekuona kuomerwa kwevanhu. Vati kambani yezupco inodawo kurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 kuburikidza nekucheneswa kwemaoko evanhu vasati vapinda pamwe nekumanikidza kupfeka mamaski vari parwendo.
What we want to do is to make sure to know all supplies are affordable. Kuti munhu wese akwanise kupfira mubhazi medu matinosanitaiza matinotatombesa sheki matinoinsista kuti vanhu vapfeke mamaski and try to fight this pandemic together.
Vamadangwa vatiwo zupco iri mushishi kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwezvekufambisa vachiti mabhazi avo aifamba pakati pemaguta achange oshandiswawo kutakura vanhu mumaguta. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.